vachiparura waro kwarare international conference center nasi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vati gore rapera chete vanhu zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 kunyanya madzimai vakambunyikidzwa vachiguma vazobatwa senhapwa.
Hurumende kuburikidza neanti-trafficking interministerial committee yakashanda zvikuru kudzosa nekuchengetedza vanhu nemuno vanodarika zana nemakumi matatu neumwe vazhinji vari madzimai nevana.
Chirongwa chehurumende ichi chichaona mapazi ehurumende akasiyana siyana achiisa misoro pamwe chete kuona kuti vari kunyepera vanhu kuti kunze kwenyika kuine mabasa varangwa zvakaomarara. Vachiwenga vati idonzvo rehurumende kutora matanho akasimba kudzivirira dambudziko iri kuburikidza nekusimudzira upfumi kuti vanhu vasaita chidokwa dokwa chekubuda munyika zvavati zviri kuvashungurudza.
Muono wedu ndewekuti patinosvika 2030 tave upper middle income status, tave neupenyu huri nani nemabasa ane mari, nyika yedu inenge isisiri dandaro reavo vanoda zvekumbunyikidza vamwe.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vataurawo pachiitiko chanhasi vachiti vanhu vanodarika zana munyika vari kumateredzi mhosva vachipomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanhu vachizonoguma vobatwa senhapwa mushure mekuvanyepera kuti kunze kune mafuro manyoro.
Human trafficking iri kwese. Pane human trafficking inoti vanhu vanobiwa munyika vachiendeswa kunze kwenyika. Munhu inoitika zvakare human trafficking kuti anobiwa kuepwe achiendeswa kumandharo kana anobiwa kudzivaresekwa achiendeswa kubhinga onoitiswa zvaasina kunge akataurwa ndizvo zvaachanoitiswa zviri kuitika munyika muno.
Mumwe mudzimai apa uchapupu hwake achibudisa izwi pachirongwa chanhasi ada kuzivikanwa nekungonzi Chipo ayambira veruzhinji kuti vasatorwe mwoyo nemari dzinotaurwa kunyanya kune avo vanonoshanda mudzimba achiti kunyange aive avimbiswa mari yakawanda handizvo zvaakazonosangana nazvo paakaenda kuOman. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati kana pasina kugadziriswa dambudziko rezveupfumi zvinonetsa kugadzirisa dambudziko iri.
Nyaya pakati uviri inoita kuti vanhu vangozopedzisira vapinda yatingati trap.
Vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana uye vachitungamirira sangano rakazvimirira reWomen's Coalition of Zimbabwe amai Salidura vatsigirawo vachiti
nguva tiri kuita kuti vana vari zviki vamwe vanenge vadzoka vadzokere futi kuti munyaya dzeraramo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Bazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika kuAmerica State Department mugwaro rarakaita gore rapera rinonzi 2022 Trafficking Persons Report rinoti Zimbabwe kwemakore maviri akatevedzana iri muchikamu chechipiri chenyika dzisina mitemo yakasimba yekuedza kugadzirisa dambudziko rekuendeswa kwevanhu munhapwa iri kana kuti tier 2 watch list. Hurumende yainzi haina mitemo yekusunga makoronyera yakasimba kana inobatsira kuona vanenge vachiendeswa munhapwa nekuvatsvagira kwekupotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.